Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kugumbi 26, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvemari dzoyambira vanhu muZimbabwe kuti vangwarire kurasikirwa nemari dzavo dzekunze panoita Zimbabwe mari yayo. Vazhinji vari kushora kusarudzwa kwemutungamiri weUganda vaYoweri Museveni kuti vazovhura Zimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakataura kuti Zimbabwe ichava nemari yayo mukati memwedzi gumi nemiviri. Vamwe vanotora mashoko ava Ncube sekutaura kwemazuva ese kwehurumende. Asi vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanoda kuyambira vemuZimbabwe vane mari yekunze kuti vangwarire kurasikirwa nemari yavo kana izvi zvaitika. Muzvinafundo Masocha vanoti sangano reInternational Monetary Fund riri kushanda neZimbabwe panyaya iyi, naizvozvo chinhu chinogona kuitika nekuti IMF inoda kuti Zimbabwe ibude mumatambudziko mairi. Muzvinafundo Masocha vanoti pahuremu hwemari yeZimbabwe ichainzaniswa nedhora ndipo pachachema vazhinji mutengo wedhora reAmerica radzika. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Ndozviona sezvinhu zvinenge zvakatinakire nyika kuzama kugadzirisa matambudziko ariko iko zvinezvi kuti vaunze mari yeZimbabwe inenge ichizova iyo mari yoga inenge ichibvumidzwa kutenga nayo muZimbabwe sezvinoita kune dzimwe nyika. Saka vagari vemuZimbabwe toda kuti vanatsokunzwisisa izvozvo, vanatsokuzviongorora kuti zvinenge zvichireva chii kwavari ike zvino zvava nemari dzakasiyana-siyana, kunyanya-nyanya US dhora inenge ichichengetwa navamwe vanhu kumba, sekuita kusevha kwavo nokuita sei, vachazozvifambisa sei kana kwava nemari imwe chete inopromiswa naminista iyo kuti ndiyo inenge yava Zimbabwe dhora muZimbabwe. Saka ngava paongorore ipapo.
Chii chamuri kuyambira vateereri kuti vaone apa?
Vateereri vapaone kuti mari yavo painozenge yakundochinjwa kuti ichiita zimudhora iroro, nokuti kuuya kwezimudhora iroro kuchauya neexchange rate inenge yakafikisiwa ipapo. Munhu oga oga zvake unenge achifanira kutondochinja US dhora iroro kuti rive mari chai inozokwanisa kutenga muzvitoro mose nezvimwe zvose izvi, kuti zvicharevei kumugaro wemuZimbabwe, zvicharevewa zvinei, zvakanakira mugaro wemuZimbabwe here una maUS dhora izvozvi kana kuti zvichamushatira ipapa ngapaongororwe ipapa.
Munoona sekuti pane chingakanganisika kana Zimbabwe ikaita mari yayo pachayo?
Pari zvino zvinokanganisika handinyanyi kuzviona, nokuti vanenge vari kuda kuti nyika ikwanise kuattracta mainvestor vaya vaya anonzi pachiru kumaforeign direct investments, ndiwo ari kuzvipusha izvozvo. Saka kuti vavhure gwara iroro ramainvestors auye munyika, kutoti nyika yoga yoga inobudirira dzatinoona dzinobudirira pano pasi dzine mari yadzo. Saka zvinhu zvinenge zvakandoti nakire nyika, asi hazvizonakiri munhu wose. Ndo zvichazoitika izvozvo kuti vaya vaya vanenge iki zvino vatinoona vakuti vakagara US dhora vana mathousands namathousands vari kutenga maUS dhora pamabhengi paanenge achipiwa vanhu vanenge vatumirwa paya paya, ngavangwarire ipapa panozouya mari itsvai.
Chii chamunoona chichiitika apa?
Zvinogona kusavanakira, nokuti hurumende inenge inokwanisa kuti yava 1:2 oro 2.5 oro 3 iwango wakatenga ma US dollars ako nemari iyoyo saka kuti tutotenga unofanira kunochinja nereti iripo iyoyo ndokuda kuuraya kwandiri kuona hurumende irikuda kuuraya black market
vanhu vane mari dzavo dzekuamerica idzi vangaita sei kana Zimbabwe yava kuisa mari yayo
zvingavanakira ndozvokukwanisa kuconverta mari iyoyo kuisa into value yakaita sokuta kutenga stand yako inonzi stand haidepreciate kana kuruza value kana uri kumusha zvako ukatenga zvimombe zvako zvimbudzi zvako nokuti mari chaiyo chaiyo kana wakaibata wakaigara inenge ichitongoruza value zvane zvava roga roga kana ukakwanisa kuita chimwe chinhu chinoita kwatinoti kurima mari kuya kuiinvesta neimwe nzira yokuti chero kukazouya mari chero mari iyoyo wakabata mumavoko ikazonzi haisisina basa kana uchinge wogara waichinja iwe waiisa mune chimwe chinhu chinokuunzira mari kana kutenga chimota chako chetaxi zvinoita nani
saka hapana pokutizira kaapa kana zvakadari
pari zvino pokutizira hapana kuzviko kufunga mazano okurima mari inenge iina vanhu vanhu ngavasatatsika yekugara nemari yakawanda vachinzwa minista achiti chii zimudhora riri kuuya pakati pakati zimudhora riri kuuya pakati pakati nokuti vanhu vanozoti ah taatisingazvizivi kuti ndiwo zviri kuitika izvi takagara mari mari dzacho dzisina valu yakanyanya kuwanda nokuti parinouya dhora rezimbabwe vachariunza rakati simbei rogozoregedzeka zvaro nokufamba kunoita nguva asi vanhu vazhinji vanenge vatotsva
muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vari parunhare neStudio 7. Mutungamiriri weUganda vaYoweri Museveni nezuro vakasvika muZimbabwe uko vakakokwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vazovhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair kuBulawayo nhasi. Vazhinji havana kufara nekusarudzwa kwakaitwa vaMuseveni. Mutungamiriri weMDC Vanesson Chamisa vakashora mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vaMnangagwa vanofanira kutsvaka shamwari dziri nani. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita dzidzo yapamusoro paHoward University vaKelvin Manduna vanoti Zimbabwe International Trade Fair chitiko chikuru chose naizvozvo munhu anoshedzwa kuzoivhura anofanira kuve munhu ane chimiro uye ane zvatingadzidza kwaari. VaManduna vati kana vana muzvina bhizinisi vakatarisa vaMuseveni nenyika yavo chii chavanoona chavangadzidza kubva kwavari. Tabata vaManduna kuti tinzwe maonero avo.
Kukokwa kwaita vaMuseveni hakundipi kufara kana kuti confidence nedirection yatiri kuinda kunoratidza kuti shamwari dzedu hadzina kunyanya kuwanda. VaMuseveni havasi munhu vane track record kana kuti economy kumusha kwavo inoyevidza yekuti tingatarisire kuUganda kuya tichiti ndo example yekutevedzera. Munhu watoriwo neekonomi yake pasi zvazvinge zviri nande vadedzavo vamwe kana vana Ramaphosa vaya kuti vauye vazovhura iyo ZITF.
Kudedzwa kuzovhura Zimbabwe International Trade Fair kune zvakunoreva here?
Choice yemunhu watetichiita kuti auye semano rangu inofanira kunge ari munhu anorepresenta nyika ine stature achasumudzirawo profile yetrade fair yedu ichiratidza kuti Zimbabwe is really open for business. Ndosaka ndataura munhu ane respect muinternational community sava Ramaphosa. VaMuseveni vaya havasi munhu ane stature internationally ane mbiri yekuzikanwa panyaya dzebusiness kusumukira kweekonomi watingati anopa ZITF yedu profile internationally zvatiri kutsvaga. Tiri kutsvaga kukoka mainvestor. Saka mei muchidawo munhu anopawo profile yeevent yakakosha seZITF mbiri yakanaka kwete kuti paite controversy. Iko zvino pauya Museveni ma newspaper kune dzimwe nyika anenge angotaura kuti kwauya dictator hei akasunga Bobby Wine zvikazvidi zvaakudetractor from event yedu yeZITF. Saka choice yemunhu anouya yakakosha zvikuru kuzovhura ZITF iya.
VaKelvin Manduna vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mupepa nhau reHerald mune nyaya pamusoro pekugadzirira kwakaita nyika kana Dutu Mpengo Kenneth rikapinda muZimbabwe. Mukronicle mune nyaya pamusoro pemisangano yegukura hundi iyo inonzi ichatangidzwa svondo rinouya. Mudaily News mune nyaya inotaura pamusoro pekuomerwa kwaitwa vamunangagwa pamusoro pemihoro yavashandi vehurumende. Mudaily News mekare mune nyaya yekufa kuri kuita ngombe pamusaka pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. MuNewsday mune nyaya yokusafara kweBotswana pamusoro pekuita zvemabhizimisi muZimbabwe. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi vashamariro veStudio 7, ini ndinonzi Fred Chipando, ndiri paCape Town apa paWestern Cape. Ndinobatikana zvikuru neve machechi vari kupindira nyaya dzematongerwo enyika. Vanhu vachifa vachitambura havasi kuprofita izvozvo, asi kungoprofita zvina basa. Zvakafanana nezvakataura bhishopu nemeya mutende, vanoti vamunangagwa vakaisiwa naMwari. Ukoko ndo kunoitwa kupenga, ukoko ikoko chako chako. Hazvisi mashoko anogadzikana munyika iwawo. Tinoda mabhishopu anoita zvokuti vana veZimbabwe vabatane, nzara iri muZimbabwe ipere, kwete zvavo zvokutaura kuti bhinya rakaita savamunangagwa rapedza vanhu muZimbabwe, rakaurayisa vanhu. Zvatoziva mana gukura hwindi izvo, asi munhu wava kutaura kuti vamunangagwa vakaiswa naMwari. Ivo vakabvisa vamugabe nekupu dzinozikamwa, vakateura ropa. Tine hama dzedu dzakatorasikirwa neupenyu nokuda kwamunangagwa, achibvisa vamunangagwa vamugabe nechisimba, asi onzi wavaiswa naMwari. Hatichazivi kuti chechi inorevei chaicho. Tatenda zvangu inini, maita basa vashamarara.
Makadii vatekenyu veStudio 7. Ini zita rangu ndoitwa Tafadzwa Mandima, ndiri paRustenburg apo South Africa. Ndinotenda nenhau dzamunotipa dzinoitika muZimbabwe. Ini ndiripo pakutsigira avo government kuti iri kudzinga vanhu vemapurasi. Hapana zvipenyu zvavanenge vachiita mumapurasi kunze kungogara chete vachirira zvehupu pasina zvavarumboi kana development yavanonge vachikwanisa kusimudzira nyika. Saka ndinoti pamberi nazvo varungavabve, hapana asina kwaakabva, varungavadzokere kwaakabva, ibwi iro ripiwa vanogona. Vose vazhinji vanongogara bani, chavari kuita chaichaicho hapana. Takatarisa purazi chinhu chokutoti chinofanirwa kuti muve nevashandi vano more than 30 vanofanirwa kushoshandira imomo, manje kana achimbogara iye nemhuri yake nehuku dzake. Hazvina zvasinotipa, ndovanha kutouraya nyika ivavo.
Makadi henyu vashamarari veStudio 7 mose, pamwe chete navateereri. Zita rangu ndinoitwa Pinias Mangena, ndiri kuno kuSouth Africa Pretoria kumusha, ndinobva zvangu kumberengwa kwamataga. Nyaya yandinoona pavakuru vedu vari kutungamirira nyika, havana zvido zvavanhu pamwoyo. Chavanongoda chete kuzadza matumba avo chete. Mukatarira 2008 vakadliwa navamogetsvangirai vakaramba. Tarisai zvakazoitika kumberi, vanhu vakatambudzika sei. Iye zvino vadliwazve nemukomana wechidiko varamba. Tarisai zve zvavakuitika, vazvizivezve kuti 2023 uri kuuya vachadliwa futi, vagorambira futi pachigara. Tichingoramba tichiona nhamo yatiri kuona iyi, ini ndava namakore 43 pari zvino, asi handina chandati ndaunganidza sezvaiitwa vanana baba vedu kuti vanoshanda vachibatirwa pension. Tarisai kuti pa43 years koini vana vangu vachabatana nei. Izvi zvoda Mwari dai vapindira. Nekuti chavanongoda kungotungamirira savamunangagwa ndiona sokungoti kungoda havo kuva mutungamiriri sezvo vari munhu akashanda zvakanyanya mahondo echimurenga. Vanoona sokuti vangatendwa kutendwa kwavo kutungamirira Zimbabwe. But izvi zvoda kuti dai vachimboisa nyika kuva tingasekwavo shuwa here tiri munyika dzavamwe kuikwa makwerekwere. Asi isu nyika yedu ine zvose zvakatikwanira. Tatenda.
Mwakadi zvenyu vatsigiri vashamarari vestudio 7. Ndiri kuno hangu kuZimbabwe. Kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma vedu vekuZimbabwe. Especially isusu vechidiki vedu tashaya tapererwa kuti toitawo sei munyika medu. Mabasa chaiwo hatina, toita sei? Zvatiomera vedu vekunyika ino. Ameno Mwari takungozvisokuna Mwari. Nayo vachamisa tongotiwo dai vanguvapawo chimuti. Vambotiitirawo light munyika. Kutaura chokwadi tapererwa chokwadi isu. Isu vechidiki tashaya kuti topinda nepapi chaipo toitei munyika yeZimbabwe. Zvakaoma vedu vangu, zvakaoma. Chimbodi kunyepa, takaomerwa neupenyu munyika yedu yeZimbabwe. Upenyu hwedu hwakatooma chaizvo.
Kana mapofu akatungamirirana anowira mugomba wose vanhu veZimbabwe. Ndo zvakafanana namunangagwa. Munangagwa naMugabe vakafanana nevanhu vaivanda mvura muamburela imwe. Kana amburela ikatogwa nemhepo vose vanosara pamhene. Ndo zvakafanana nevarume ava. Uye Munangagwa une dambudziko, haagwiri kodzero dzavanhu, unogwira kodzero dzake, haagoni kutungamirira vanhu, unotonga vanhu. Saka kana pakadero kaipapo hapana purezidenti, pane munhu unotungamirira nyika. Wakapamba upresidenti sematorero avo akaita Mugabe, vakamupokonyora kupokonyorera chigaro kutacho kupokonyora. Hino chigaro chavakarisa kuchigara chikavhunika, vagara pasi manje. Saka vavanhu ava havadi kutonga ava vanhu ava. Dai vatipetsera, nokuti chasara kurendesa nyika yedu iyeyi Zimbabwe yatorendesewai. Muchahwa Munangagwa rimwezi vaivumaiti ndakarendesa kungochavanhu moti kudii.
Avo vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Tinotambira zvikare mameseji anobva kuvanhu vakawanda. Vana Emmanuel Nyakonda, baba Winnie Rauchi, Desmond Lera, Ryan Swizer, baba Rauchi nevamwe vakawanda vari kutumira mameseji pari zvino. Ndinovimba kuti muri kutinzwa kwamuri ikoko. Aya mashoko anga asinei nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dutu mupengo rinonzi Cyclone Kenneth rarova zvine simba chiwi chemayoti chiri muIndian Ocean. Iko zvino Cyclone Kenneth inonzi yakananga kuMozambique, uko inotarisirwa kusvika neChina kana kuti chishanu mangwanani. Vanoona nezvamamiriro ekunze vanoti zvinoratidza sekuti Cyclone Kenneth ichava nesimba shoma pane Cyclone Idai. Mazana nemazana ezviuru zvevanhu nezuro China vakaforera kutonga kwevanhu vasiri Mauto. Kufora uku kwakaitika mushure memauto emuSudan nemapato anopikisa abvumirana kuumba komiti yokupedza kusaurirana kuripo. Vanhu muSudan vari kuda kuti Mauto asave nechekuita pakutongwa kwenyika. Gakava pakati peAmerica neChina riri kuramba richienderera mberi pamusoro pemavhiza anopiwa vana muzvinafundo venyika mbiri idzi. Izvo zvave kukonzera kutya mukati mezvefundo kuti kuomesa kwawanikwa kuomesa kuwanikwa kwemavhiza pakati penyika mbiri idzi kuchakanganisa zvakadini nyaya dzezvedzidzo. Makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa tandonoka Hwande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino chinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoseph Biden nezuro vakabudisa mashoko ekuti vari kukwidza kuve mutungamiriri wenyika. VaBiden avo vaimbova sineta mudunhu reDelaware uye vakaita mutevedzeri wavaBarack Obama kwemakore masere vane makore makumi manomwe nemapfumbamwe. Pari zvino vari kukwidza vave makumi maviri nevatatu. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOregon vatapiwa kaparura vanoti pane vose vari kukwidza hapana ane ruzivo serwavaBiden munyaya dzezvokudzidzana nedzimwe nyika zvemutemo uye nezviri kuitika mukati menyika. Tabata vakapurura kuti tunze maonero avo.
Chandiri kuona ndechekuti zvinoratidza guta ruzhinji ruripo yamingati demokrasi pakuti tinenge tine macandidates vanokwikwidza vakawanda. Saka zvinhu zvinonakidza semuenzaniso kupinda kwavaita vaJoe Biden vaimbove vice president vapresident Obama vapindawo zvinhu zvinonakidza kuona vanhu vakawanda vachipinda vachidawo kukwikwidza kuti vakwanise kutonga. Asi pakutonga kwavari kuita hapana kukwikwidza kwavari kuita hapana anotyidzira mumwe, hapana anorova mumwe, angoda kufunga kuti anokwanisa kukwikwidza ari kungopindawo opiwawo mukana wake ahwina ahwina adyiwa adyiwa hapana zvekutyidzirana kana kurovana.
Mataura pamusoro pava Joseph Biden, munofungei pamusoro pavo?
Vazhinji vanotaurawo kuti ruzivo rwavanarwo vaBiden neunyanzvi hwavainawo nekuti munhu agara mumutambo iwoyo wekutonga nyika zvinhu zvingangobatsira nyika ino kuti iende zvayo mberi zvakanaka nekuti vanenge vashandisa ruzivo rwavakamboita pavaimbotonga. Saka zvinovawo zvinhu zvakanaka. Dzimwe nguva mwanota vamwe vanhu vakura nga vachibva mumasimba ekutonga, asi kana ari munhu anga achiita zvinhu zvakanaka odzokera zvekuda kunotonga, vakawanda vanozvitambira vachifara.
Kana makatarisa vaBiden, chii chavari kuuya nacho munharaunda iyi?
Kupinda kwavari kuita vaBiden, munhu ari kutopinda achitoziva kwaari kuenda, nzira dzacho ari kutodziziva nekwakananga anokuziva zvokuti haasi munhu mutsva mumutambo uyu kana mucongress. Munhu uyo agara atorimo anotoziva zvinonakira vanhu kana zvinoipira vanhu uye zvekutoita sei kuti zvinhu zvigadziriswe. Munhu ane unyanzvi zvichienderana nekuti zera rake nenguva yaakagara achiita zvinhu izvozvo zvinovapa mukana wekuti vakwanise kunyatsoona kuti chii chiri kunetsai zvino uye zvekuti vangazvigadzirise sei nemaonero wavanenge vachizviita semunhu anga ari kunze kwenhandare. Vakwanisa kutinozviona manje kuti vangaitewo sei kuti vabatsire nyika ifambire mberi.
Tinoona kuti vaBiden vana makore makumi manomwe nemasere. Munoona sekuti izvi pane zvazvinokanganisa here?
Izvi hazvina chazvinokanganisa kana munhu uchitonga neunyanzvi uyezve uchitonga nezvinoda vanhu zera ndirinotounza unyanzvi kune mumwe mukana. Ati totoona kudzimwe nyika zera rinogona kukanganisa, asi munyika ino semaonero atinozviita wese zera harina nobasa rese. Inyaya yekutoti munhu anotouya neunyanzvi hwekutotonga zvokuti nyika inoenda mberi zvayo vanhu vachifara. Uyezve chinonyanyokosheswa semunyika muno kuti vanhu vawane zvavanoda kudya vachiguta nekugara pakanaka vachiwana mabasa. Zvinova ndizvo zvinokurudzirwa kana munhu apinda achida kutonga achishandisa unyanzvi hwaanahwo.
Vatapiwa kapurura vari parunare neStudio 7.
Matineta, 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 mat matinetsa kani matinetsa matinetsa shuwa wanetsa iwe matinetsa kani matinetsa matinetsa chokwadi wanetsa iwe ndakakuchuma kuenda kumusha iwe zvako unanga kuchikumba chovali here matinetsa kwenda nemari yevana kuchikumba ndakakuchuma nemari yechikoro oyo mwana unanga kuchikumba kunotya mari yevana vechikoro iwe zvako here nechikumba matinetsa wakani kumbura chovali ndekusika peri vana kumusha vakangogara vakamirira mari yechikoro matinetsa shuwa hatisangane matinetsa chokwadi hatisangane matinetsa shuwa hatisangane matinetsa chokwadi hatisangane
Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzimwe nyanzvi mune zvamari dzoyambira vanhu muZimbabwe kuti vangwarire kurasikirwa nemari dzavo dzekunze panoita Zimbabwe mari yayo vazhinji vari kushora kusarudzwa kwemutungamiriri weUganda vaYoweri Museveni kuti vazovhura Zimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo ndoo panoperera chirongwa chedu chanhasi ndiri muWashington ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.